manerak na kamurie Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina mbudzi 16, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Gandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kudzingwa kwenhengo dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change nevanozviti ndo vakafanobara chigaro chemunyori mukuru webato iri vaSengezo Shabangu kunoenderera mberi munyika nhasi vachidzinga makanzura ane chitsama kusanganisira emuguta reHarare. Masangano United Nations anotire UNESCO International Labour Organization pasi pechirongwa cheUnited Nations Partnership on the Rights of Persons with Disabilities anoparura gwaro rinoongorora nyaya dzekusarurwa kwevakaremara munzvimbo dzemabasa. Mutumbi wemimbo yemutambi wenhabvu uye ari murayiridzi ane mukurumbira Raman Gumbo uye akachaikira kuFrancis Town kuBotswana unotarisirwa kusvika munyika nhasi. Indwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kudzingwa kwenhengo dzebato rinopikisa dzeCitizens Coalition for Change nevanozviti ndo vakafanobara chigaro chemunyori mukuru webato iri vaSengezo Shabangu kwaenderera mberi munyika nhasi vachidzinga makanzuro ane chitsama kubva kumakanzuro ematunhu akasiyana-siyana emunyika kusanganisira guta guru reHarare. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mutsamba dzanhasi vachabangu vadzinga mameya nevatevedzeri vavo nemamwe makanzura. Vadzingwa vanosanganisira meya weHarare vaIan Makone nemutevedzeri wavo Muzvare Kudzaika Dzombe, meya weKwekwe Dr. Henry Madzorera pamwe nameya weMutare Muzvare Sofia Gwasira. Vachitaura neStudio 7 mushure mekudzingwa, Dr. Madzorera vati zviri pachena kuti vachabangu vanoda kukanganisa mabasa emakanzuru mumatunhu ese anotungamirirwa neTRCC.
Ndokutanga ndichokutika Shabangu asina kusangana wedu. Saka kugashira zvikashirika because arise kuti ikola. But be that as it may, inova agenda yavo ndeyekustabilize makanzuro ese anoranwa neTRCC.
Vadzingwawo nhasi vanga vari kanzura wemuHarare Ward 16 vaDenford Ngadziwore vati vanoshushikana zvikuru nekudzingwa mushure mekushanda kwemwedzi miviri chete. Vati zviri kuitwa munyika yese izvi zvinodzorera shure mabasa emakanzuru.
Zvava 2 months vanodzingazve vakazvinishamisi mabasa ezanu naChabango vari kupanika vachamisa zvakadaro zvinoita kuti mabasa anozova mashure. Because nano kera vision ye committee ndi chair. Mayor on a care of vision, ye cancer. So vision each other each ambulance in the passage. But we shall lay as more comrades and commit. We won't wait to say, Basara Kanzuru, Render and Berry. We are teaching majority in Kanzuru. Sheta mixture of Basara Famba, Basana problem.
Motivated Womutauri WCCC, that gift of Stalos Ziva, that Ivaraskiwanema Kanzura, Anoshika Makumata, Natunema Fumba Munikayese, Kushika Parisino. Mutauriri wavachabangu vakalipan pugen vaudza Studio 7 kuti vari kudzingwa ava vakadzingwa mutongo wakawiriranwa kudarire High Court wekuti vanhu vambomira kudzingwa muTRCC usati waitwa.
Ivo vaSC vavachava vakaita consent kuti from Wednesday until Monday vasiku withdraw anyone or to recall anyone. Ndofunga kuti tsamba izvi zvavanyora before court consent yaemswa Wednesday.
Vapugen vabvumawo kuStudio 7 kuti kudzingwa kuri kuita vamiriri vemakanzuro neparamende kuchauraya bato vakakurudzira kuti paitwe nhaurirano yekugadzirisa zviri kunesa. varamba kuti vachavangu vari kuda kuparadza maguta nekudzinga kwavari kuita vanhu vakasarudzwa kuti vamirire zvido zvevanhu mumakanzuro nemuparamende vachiti vachavangu vari kudzinga vanhu vakaiswa pazvigaro zvisiri zvejekerere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Hondo pakati peIsrael neHamas iri kuenderera mberi panguva yemauto eIsrael ari pachipatara cheShifa muGaza umo anoti ari kutsvaga veHamas. Sangano reUnited Nations nhasi rakurudzira Israel kuti imbomisa hondo kuti pawanikwe mikana yekuti zvikwanisiro zvechikafu nemishonga zvikwanise kuendeswa kune vagari vemuGaza. Gungano reUnited Nations Security Council nhasi rabvumirana rikapasisa chibvumirano kana resolution dzinodzokorora rakapasisa chisungo kana kuti resolutions chekuti chikwata cheHamas chiregerere nhapwa dzachinadzo dzekuIsrael. Bazi rezveutano remuGaza iro rinonzi riri kushanda neHamas iyo inonzi nehurumende yeAmerica chikwata chematororo runoti vanhu vashaya muhondo iyi vanodarika zviuru gumi nechimwe kana kuti 11,000. Israel inotiwo vanhu vashaya muhondo iyi munyika mayo vave kudarika chiuru chimwe chete nemazana mana kana kuti 1,400. Muongorori wenhau dzezvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vanoti zvakakosha kuti mativi maviri ari kurwisana aya atambire zvikurudziro zvekuti vambomisa hondo kuitira kuti zvekudya nemishonga zvikwanise kuendeswa kune vari kutarisana nematambudziko ekushaya izvi mushure mehondo iyi iyo iri kuenderera mberi. Ngatinzwei vachitaura naMavelous Musanganya weStudio 7.
Hondo pakati peHamas neIsrael iri kuramba ichidzama zvikuru muGaza, nokuti kozvino tiri kunzwa kuti mauto eIsrael ari kupinda muzvipatara nokuti vari kutsvaga varwi veHamas, uyewo yeIsrael iri kuramba kunisa hondo iyi nokuti iri kuti iri kuda kuponesa vanhu vorudzi rwayo vakapambwa neHamas vanosvika mazana maviri. Ino kuti hondo iyi irambe ichindirira mberi, tiri kuona kuti iri kupwanya zvinhu zvakawanda. Upenyu huri kurashika, mavanga ari kuwanda, parara kuupenyu kwenduramo kuri kuwanda. Ukuzve uku gakava iroro rokuti wotanga kumira ndiani woregera kurwisa ndiani richiramba richingodzama.
Munoona pane vanokwanisa here kuti tione gakava iri richimira pakati peIsrael neHamas?
Tinongoramba tichingodzokera pamashoko mamwe chete iwayo kuti nyika yeAmerica ine simba guru rokuti imise mativi maviri iwawa kuti asarwisana kuitira kuti vatange nyaya yehurukuro. Zvisaidaro tongoona kuti iko zvinezvi vari kuramba vachitsusana. Pakasatorwa matanho akasimba neAmerica zvibetserana neUnited Nations, tinoona kuti kunongozosara ava makuva mudunhu umu. Hondo iyi inofanira kuti imiswe.
Munoona kudyidzana kwenyika yeZimbabwe nedzimwe nyika dzemuMiddle East kune hondo iyi kuchizomira sei kana ikaramba ichienderera mberi?
Kuryidzana kwacho kunototonona, kunotomira, nokuti dunhu riri muhondo rine ratarisana nehondo kudarika kuryidzana nenyika yakaita seZimbabwe. Kunoku zvinhu zvaashuwanikwa neZimbabwe zvibva kuIsrael ikoko zvinotogwamba, zvinotomira, zvinotopera nendava yekuti nyika yeIsrael inenge yava muhondo kuti haizokwanisi kuti zvinhu zvaashubvako zviuye kuno. Inoona
vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vari parunare muHarare naMavelous Musanganya weStudio 7.
Vachitaura pamusangano wokunzvera gwaro iri, vanotungamira zvirongwa zvevakaremara musangano reUNESCO, Amai Memory Zulu, vachitsvakurudzo yakaitwa.
Masangano eUnited Nations anoti reUNESCO neInternational Labour Organization pasi pechirongwa cheUnited Nations Partnership on the Rights of Persons with Disabilities aparura gwaro rinoongorora nyaya dzekusarurwa kwevakaremara munzvimbo dzekudzidzira pamwe nekumabasa. Ukuwo hurumende inoti yakazvipira kusimudzira upenyu hwevakaremara nekuchengetedza kodzero dzavo. Mutoro wedu Naupas Mondlovu anotipa nyaya inotevera. Tine urombo vateereri, tiri kuita dambudziko nemishini yedu pari zvino. Regai tiende panyaya iri kuitika muHarare yedambudziko rechirwere chekorera, izvo zvasvitsa kuti kanzuro yeHarare itare chirwere ichi sedambudziko rechimbi chimbi apo chiri kupararira munzvimbo dzakawanda kana mumisha inogara veruzhinji muguta. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Makone avo vari pane makanzuro adzingwa nhasi vanga vaita musangano wechimbi chimbi muHarare wekutarisa zvingaitwa kurwisa chirwere chekorera. Vamakone vati kanzuro yeHarare yawirirana kuti korera rava dambudziko muguta ravo rinoda kugadziriswa nechimbi chimbi kana kuti state of city emergency.
Harare ya declare emergency panyaya dzekorera nekuti chirwere chikuti chikada kuti chipusira chinotipedza. Muna 2008 takarasikirwa ne more than 4,000 vagaremi vemunzvimbo yeHarare vega panyaya dzekorera iyo. So ngatifundei pane zvakaitika tigotora zvitanho zviri zvinokodzera kuti vatarasikirwa navo ivava vakatowanda. Sei zvaitika? Zvaitika nekuti mvura yatiri kuwana muHarare haina kukwana. Mvura iri kunwiwa nevamwe vedu vakanyanya vakagara kunzvimbo dzisina maservices esiti Harare, tichitarisira mvura yemupombi nematoilets asvikwe izvozvo. So chatinoda kuti tichiita ndechekuti tipamidzire kuwanikwa kwemvura yemuHarare munzvimbo idzodzo. Kusina maservices eHarare hati kutaura isusu kuti no tichada kuunza tisa mawota bowser, tikakupa zvakare chitemo kune vamwe vanokwanisa kubetsera madzisawira kuti kune avo vanokwanisa makampani nezvakadarizvo vanokwanisa kuti tikutsirane pamwe chetepo tichiutisa mawater bowsers.
Vachitaura mamiriro echirwere ichi mumusangano wekanzuro waitwa nhasi, nyanzvi inoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mukanzuro yeHarare, Dr. Michael Vere, vati uwandu hwevari kubatwa nechirwere chekorera muHarare huri kukwira zvakanyanya, nekudaro kanzuro ichange ichitora matanho ekuwanisa vagari mvura yakachena.
Iko zvinezvi kunyanya kuwanda makesi ekorera kana kuti varwere vekorera kuwadza ndo nzvimbo yanyanya kuita mukurumbira muHarare nenyaya yemakorera cases. Kune dzimwe nzvimbo dzaakuitawo macases dzatatisinganyanyi kuona macases dzakaita mwana Warren Park. Zvinongoreva kuti nyaya yekorera yatekeshera muHarare, saka kwese kwatinenge tiri muHarare tinotoda kutozvichengetedza kuti tisabate chirwere chekorera. Vanowana mvura matsime nekuwana kumabhoho. Vazhinji vanoti mvura yemubhoho atiite mushonga nekuti mvura yemubhoho yakachena. Saka kurudziro yedu ndeyekuti mvura yemuHarare mabhoho acho haana kutochenawo. Mazhinji acho akatoonekwa kautachiwana kanonzi E. coli kana kuti coliforms.
Nezuro hurumende yakazivisa kuti vanhu zana nemakumi manomwe nevaviri vakabatwa nechirwere chekorera, makumi masere nevapfumbamwe vari vemuHarare chete. Kuta reharare ndiro zvakare rine vanhu vari muzvipatara vakawanda vanosvika makumi matatu nevanomwe nekuda kwekorera. Nyanzvi dzinoti kudzingwa kwemakanzura akasarudzwa munyika kuchadzorera shure mabasa ekurwisa chirwere chekorera icho chaputika mumadhorobha nemumaguta akawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zvinotokupai nhau iri pamusoro pemasangano eUnited Nations anotore UNESCO neInternational Labour Organization pasi pechirongwa cheUnited Nations Partnership on the Rights of Persons with Disabilities aparura gwaro rinoongorora nyaya dzekusarurwa kwevakaremara munzvimbo dzekudzidzira pamwe nekumabasa. Ukuwo hurumende inoti yakazvipira kusimudzira upenyu hwevakaremara nekuchengetedza kodzero dzavo. Mutoro wedu nhau Pasmon Lovu anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wokunzvera gwaro iri, vanotungamira zvirongwa zvevakaremara musangano reUNESCO, Amai Memory Zulu, vachitsvakurudzo yakaitwa nemasangano aya inoratidza kuti vakaremara kunyanya vanhukadzi vashoma vavo ndivo vanowaniswa nzvimbo dzekudzidzira mabasa. Amai Zulu vati dzimwe nguva vanhukadzi vakaremara vanotoshayikwa muzvikoro izvi.
There is low enrollment of persons with disabilities and learners with disabilities in TVET.
Takaona kuti uwandu hwevanhu vakaremara vanowana nzvimbo dzekudzidzira mabasa wakadzikira chaizvo kunyange vanowana mabasa. Dzimwe nguva muno nekune dzimwe nyika panotoshayikwa vanhu vakaremara vanowaniswa mikana iyi.
Mumwe wechidiki akaremara ane makore makumi maviri nemasere muzvare Tracy Piri, avo vari kuita zvidzidzo zvesocial work paUniversity of Zimbabwe, vaudza Studio 7 kuti vakaremara vari muzvikoro zvepamusorosoro havasi kuwaniswa zvikwanisiro zvavanoda kuti vadzidze zvakanaka. Vakurudzirawo kuti pawanikwe varayiridzi vanonzwisisa zvinodiwa nevakaremara muzvikoro.
Not all the chance that we are with those to that group. Then can we set up a system that we would only stand on the street and then we will be more Christian.
Vanotungamira sangano rinoshanda nevakaremara Signs of Hope Trust muzvare Samanda Svanda vati vakaremara vakawanda havasi kukwanisa kuenderera mberi nezvidzidzo zvavo zvepamusoro nekuda kwerusarura pamwe nekushayiswa zvikwanisiro zvavanoda.
Vakaremara vakawanda vari kutomira kudzidza vachipedza grade 7. Kana takuzosvika uko kunana university zvatova wese, nekuti tokuona kuti environment yacho haitenderi kuti ane disability asvike ikoko.
Nengo huru musangano recollege lecturers association of Zimbabwe vapeter Masendeke vati vashandi vakaremara muzvikoro vanosanganawo nematambudziko ekushayiswa rubatsiro rwavanoda asi vachitarisirwa kuita mabasa avo zvakafanana nevasina kuremara.
Vanoshanda vakaremara vanosangana nematambudziko chaiwo ezvikwanisiro.
Mushandi mukuru anoona nezvevakaremara mubazi rezvevashandi nemabasa Republic Service Labour and Social Welfare Dr. Christine Peter vaudza Studio 7 kuti vanhukadzi vakawanda vakaremara ndivo vanonyanya kusangana nerusarura muzvikoro nekumabasa, asi vachiti hurumende iri kushanda kugadzirisa matambudziko aya.
Pane kusarudzwa kwemunhu akaremara kunogona kuitika ipapo, hurumende iri kushanda zvakare mumainstitutions iwayo higher learning to ensure kuti vanhu vakaremara havasarire kumasure, vanowana zvikwanisiro zvavanoda panzvimbo yekudzidza ikoko zvepamusoro kuti vakwanise kunge vachidzidza zvakafanana nezvinongoita vamwe vasinawo kuremara.
Gwaro iri rinonziwo rine donzvo rekubatsiridza mukuzadziswa kwechibvumirano cheConvention on the Rights of Persons with Disabilities, icho chakaparurwa musi wa13/2006 ndokuzotanga kushanda musi wa3/2008 kuchengetedza kodzero dzevakaremara pasi rose. Zimbabwe yakaparurawo chisingo chekuchengetedza kodzero dzevakaremara cheDisability Policy musi wa9/10/2021. Chisingo ichi chinopa vakaremara kodzero dzinosanganisira dzedzidzo nekuwaniswawo mabasa. Asi vakaremara vakawanda munyika vanoti vari kusangana nematambudziko akasiyana-siyana ayo anovatadzisa kuita mabasa avo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndofu.
Nyaya dzekupambwa nekupondwa kwenhengo dzeTriple C zvichisanganisira vatafumane masaya pamwe nedzimwe dzebato dzakapambwa nekushungurudzwa mukati memazuva mashoma adarika dzinosanganisira nhengo yeparamende vatakudzwa ngadzore pamwe nevaimbi vemiriri vemabvuku Tafara vaJames Chidhakwa dzaita kuti nyika isimudze zvakare mubvunzo yekuti ndiani ari kuita izvi. Vanopikisa vanoti zvose izvi zviri kuitwa nebato riri kutonga reZANU PF pamwe nevasori ukuve veZANU PF vachiti vari kungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya vachidzosera dope mukusawirirana kwavanoti kuri kuitika mubato rinopikisa iri. VeZANU PF nehurumende vanopomerawo nhengo dzeTriple C kunyepera zviitiko zvekupambwa izvi senzira yekusvibisa zita renyika. Asi ndiani angade kunyepera kupambwa achisara aitwa kafira mberi kana kurasikirwa neupenyu hwake. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeTriple C mudunhu reNorth America vaDeft Siyampondo pamwe nenhengo yeZANU PF vaKennedy Mandaza. Tatanga nekubvunza vaSiyampondo zvavanoti zviri kuitika kunhengo dzavo zviri kuvashungurudza.
Chinhu chinorwadza, chinhu chinorema kushaikirwa nehama kana kuponderwa hama maringe nenyaya dzezvematongerwo enyika. Chinova chinhu chatinofungidzira kuti isarudzo dzatinenge tichiita kune avo vatinenge tichida kuti vatimirire. Tinozonongedzera kuti iZANU PF nokuti vatsigiri veZANU. Kana mucharangarira mumwe vakatobuda achidedzera kuti no chamisa ngaurawo ende tikatomuraya hapana zvandinotoitwa nekuti ndiri munhu weZANU handisungwi. Saka mashoko iwayo ndo anotipa kuti tinongedzere kuti iyi iZANU yaita mabasa aya uye nekuti vanhu vanenge vatozivikanwa vatokuti uyu ndinhengi anoita nezvakati.
Tinzwe kuna vamandaza, vamandaza, nyaya iri mudariro yekunzi ZANU PF ndo iri kuponda vanhu nekupamba.
Chekutanga tine hurombo nekurasikirwa neupenyu kwemhuri yakashaikirwa nababa mumabhuku. Zvinhu zvatisingatarisire, zvinhu zvinofanirwa kunge zvisingaitike panonge pachikwikwidzana. Zvikuru sei takatarisa kuti tiri kuda kuti tivake nyika yedu nezita renyika yedu ragara riri kungopomedzerwa mune zvakashata. Zvechokwadi tiri kunzwa ipomera ZANU PF kuti ndo vari kuita maabductions iwaya ari kuwanikwa achiitika mukati menyika. Asi isu tagara tiri tinoti hatinei nechekuita nemaabductions. Nepamusana pekuti chinangwa chatakatarisana nacho pari zvino kuvaka nyika kuda kuti zvatinoita zvese zvikwanise kunge zvichiuna mainvestments mukati menyika zvikwanise kunge zvichivaka iyo nyika yedu. Hazvinai chazvinopa kuZANU PF. Naizvozvo tinokurudzira zvikuru sei mapurisa kuti vaite basa ravo. Avo vari kuwanikwa vachinzi vakaabdakta ngavaende vanosungwa kana vachizivikanwa. Avawo zvakare vakafanana nana ngadzore vakakwanisa kusara vari vapenyu mushure mechiitiko ichocho ngavawanikwe vachienda kumapurisa vachipa information inenge ichidiwa. Tinosara tiine mibvunzo yakati wandei yekuti ivo vana abdakta vanotanga vapa here announcement yekuti taakuuya tokuabdakta. Munhu wokwanisa kuenda paFacebook live kuti atore mapikicha achiabdakta. Hauwane mukana wokutora mapikicha nezvimwe zvaka. Izvozvo ndo zvinoita kuti dzimwe dzenguva kunge kuine vanhu vanozoti mafake abduction nezvakadaro.
VaSiyampondo, mazwa zvataurwa navamandaza.
Zvataurwa navamandaza ndazvinzwa. Facebook live yacho yavangadzorongaitarisa ka iyakatozvitonga yogai. Facebook live yacho iri kutoburisa face yemunhu ari kumanya akaba akapakata ari kudzingirira vangadzoro. Iyi fesi iri kutonyatsoonekwa zvisina kana kuti pane pari kukatakata kana kuti haisi kunyatsobuda zvakanaka. Batai munhu iyeye mochitaura naye achakutaurirai kuti ndakaitwa naye here stage management abduction. Pari zvino muri kuona kuti munhu iyeye haasati abatwa. Munhu anotozivikanwa nekwaanoseenzera nepaari munhu anotozivikanwa. Asi manje ndodzokera zvekare pane zvavataura kuti sei vasingaende kunonetwa. Kune report, vakaisa ripoti kumapurisa. Asi chinodzoka chonetsa ndechekuti paunoenda kunono ripota ikoko unobva watobahwa ndiwo tosungwa iwewe victim. Wati washungurudzwa wabatwa wapambwa ndiwo wakutosungwa. anditi munoona saka dzimwe dzenguva munotozoona kuti andingaitwe mufakose kushungurudzwa ruviri kuti ndabdhakwa ndarohwa ndoenda kumapurisa ndiwo akunonopinda mujeri.
Vamandaza, imiwo sebato rezano PF matanho apa hamuri kutorawo ekuti muzvichenure kana muchiti muri kusvibiswa.
Isu tokurudzirei kuti mapurisa ngaaite basa rawo. Hatinai machenurira atingazviite nekuti tiri kupomerwa isiri yedu isu tichiti hatisinisu tichiti mapurisa ibasa rawo raanofanirwa kunge achiita. Vawirwa nedambudziko rakafanana nairori ngavaende vanopa nyaya kumapurisa. Mapurisa isusu tokurudzira kuti mapurisa ngaaite basa rawo.
Vasiya Mupondo, hanzi kana mapurisa ari kutadza ega kuita basa ngavaone kuti vagadzirisa dambudziko ravo, imi munoti
mapurisa panguva dzinedzi kutaura chokwadi mukoma Jonga vakatosungawo mbira dzakondo. Hapana zvavanokwanisa kuita kana zano iri kuda kuti chiri kuda kuchiitikwa ichocho chiitike. Mukaona even kuganza kunotoita vanhu vezano kuti isi hatibatwi namapurisa pana zvazvinotoreva handiti munoona. So vangataurawo nekuti muroma uzariri nerwizi vamandaza nekuti chokwadi havo vanochiziva kuti izvezvi kana uri wezano chero ukaita mhosva dzawaita ukashandisa zita remusangano iroro hautosungwi. Ende even mukacherechedza kana namatogeta vabhadharika.
Topeta hedu chirongwa ndichidzokera kuna vamandaza, munozviburitsa sei munyaya iyoyi sezano PF?
Chinotadza maindividuals haisi pati. Kana munhu ari munhengo yezano PF akanga atadza haisi pati yata. Anosapota zano PF akatadza ngaasungwe semunhu, kwete kuti munhu akatadza obva hanzi zano PF yatadza. Maindividuals anga achitadza ari kutadza kuita kubhadhara matongesi and so on nevanopopara mhosva ngavasungwe nemapurisa nekuti tiri kuti isusu ivavo vanhu hapana chakanaka chavari kuitira musangano wezanu PF.
Nhengo yezanu PF vaKennedy Mandaza vari parunare muHarare nestudio 7. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yeCCC vaDavid Siya Mupondo vari muno muAmerica nestudio 7. Mutumbi waimbuwe mutambi wenhabvu uye murairidzi ane mukurumbira Raman Gumbo uye akashayikira kuFrancis Town muBotswana nemusi wechishanu uri kutarisirwa kusvika kuvulawayo nhasi manheru. Kuchaitwa munamato wekuonekana nemufi mubulawayo Ambitheatre mangwana ozovigwa nemusi wemugovera kuLady Stanley Cemetery. Ivan Zininga weStudio 7 abata mumwe murairidzi akaitawo mukurumbira achirairidza muZimbabwe Charles Musauli kuti tinzwewo maonero ake panyaya iyi. Tine urombo vateereri, michina yedu zvakare ivaramba kuti tinge tichiridza hurukuro yaitwa naIvan Zininga naCharles Musauri. Vateereri, musakanganwa chirongwa cheLive Talk Women's Round Table nhasi apo tiri kutarisa kuenderera mberi kwekudzingwa kwenhengo dzebato rinopikisa reCCC nevari kuzvitundawo vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru webato iri vasengezo chavangu mumakanzuru emunyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Kudzingwa kwenhengo dzebato reCCC kuenderera mberi zvichitevera kudzingwa kwemakanzura emumaguta akasiyana emunyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Taboka Ncube.